Ini dini jonga kande miri ndichiti eno imsore na uza nasi chipiri Gumiguru 6 2015. Zimbabwe yobatane nedzimwe nyika gumi nembiri kumusangano we Macroeconomic and Financial Management Institute kulima kuPeru. Muri yekwa dzamara yoronga kutaura nevatungamiri venyika kuti vatsvage kuna itai dzamara akapambwa muna kurume. Poita kukandirana makobvu nematete pakati pehurumende yeZimbabwe nevari kukwikwidza musarudzo dzekutungamira nyika yeAmerica amai Hillary Clinton panyaya yengochani. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuti vadzidzi veO-level vambodzidzira mabasa mumakambani kuti vakwanise kuzoenda kuA-level. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 a.m. pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.